mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikunguru 9 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mapfumbamwe nevatatu 93 vanobatwa vaine chirwere checovid-19 muzuva rimwe chete muzimbabwe. Sangano reHuman Rights Watch rinosvitsa kunyunyuta kwaro kumutungamiri weSouth Africa richikurudzira kuti hurumende yavo ipindire mukushungurudzwa kwevatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa. Mabhishop nevatungamiri vemapato ezvematongero enyika vachaita musangano mukuru nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Zimbabwe nezuro yakaita vanhu vakawandisa vakabatwa nechirwere checovid-19 muzuva rimwe chete mushure mekunge vanhu makumi mapfumbamwe nevatatu 93 vabatwa nechirwere ichi. Pavanhu ava makumi maviri nevasere 28 vakabva kuBotswana, makumi maviri nevaviri 22 vakange vabva kuSouth Africa, mumwe chete akabva kuSwaziland, uye vamwe makumi mana nemanomwe 47 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Bulawayo ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, vanova makumi mashanu nemumwe 51, uye Matabeleland South ine vanhu makumi maviri nemumwe 21. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika yose hwakwira kusvika pamazana masere nemakumi masere nevashanu 885. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi munyika vave mazana maviri nevatanhatu 206. Vanhu vafa vachiri vapfumbamwe uye vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru makumi masere nezviviri 82,000. Sangano remuSouth Africa rinomirira vachairi vemagonyeti reAll Truck Drivers Foundation ATDF rinonzi riri kuwedzera kupisa magonyeti nekurova vatyairi vekune dzimwe nyika richiti vanofanirwa kubuda muSouth Africa izvozvi. Muzuva rechipiri rekuratidzira kwavo nekupisa magonyeti pamwe chete nekurova nekutorera vatyairi vekune dzimwe nyika motikari dzavo, sangano reHuman Rights Watch rinoti rasvitsa kunyunyuta kwaro kuhurumende yeSouth Africa richikurudzira kuti hurumende ipindire uye imise zviri kuitika. Mukuru wesangano iri kuchamhembe kweAfrica vadhewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvakadai hazvifanirwi kuramba zvichiitika muSouth Africa, vachiti vaSiro Ramaphosa vanofanira kukudza chinzvimbo chavo sasachigaro weAfrican Union.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvachose munyika yeSouth Africa nekuti veboka reATDF vari kuramba vachitaridzira zvisiri pamutemo vachiedza kudzivisa vatyairi vemagonyeti vasiri vemuSouth Africa kuti varegedze kushanda muSouth Africa.
Zviri kuitika izvi zviri kutora nzvimbo kwese kwese here kana kuti muJohannesburg mega?
Tatambira nhau dzakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana dzemuSouth Africa kusanganisira kuCape Town, kuDurban, kuMpumalanga nemuJohannesburg. Kuti magonyeti akawanda, mota hombe dzakawanda, vanhu vanga vachidzingirirwa. KuCape Town kune marori matatu apiswa nepeturu akabvira asi vachairi vakwanisa kutiza tine vachairi vane chitsama zvoro zvekuZimbabwe vakuvadzwa vachitemwa nematombo mota dzavo dzichidzingirirwa neve ATDF vasingadi kuti vachairi vekunze vashande muSouth Africa asi izvi zvese zviri kuitika hazvisi pamutemo nekuti mutemo unoti vanhu vekunze vapoteri nevashandi vanobva kunze vane kodzero yekushanda muSouth Africa mutemo iwoyo hausati wachinjwa
ko hurumende nemapurisa pane zvavari kuita here nyaya iyi isati yanyanyisa kuipa
dambudziko guru nderekuti mapurisa haasi kuita basa zvizere havasi kusunga vanhu havasi kudzivisa vanhu vari kudzingirira mota masikati machena vachiti vanhu vese vanofanira kutyaira ngava vari zvizvarwa zvemusouth africa mutemo hausi kushanda musouth africa
sangano renyu riri kubatsira vatyaira ava nenzira dzakaita sedzipi
taisa chikumbiro sehuman rights watch kuutungamiri hwenyika yesouth africa varamaposa vari kutungamira african union gore rino kuti tapota ngavatarisewo dambudziko guru iri vaite kuti mapurisa atevedzere mutemo abate mutemo kana mapurisa achinge akonewa chero kutowedzera nemasoja chaiwo nekuti vanhu ava veATDF nevamwe vari kutoita humondi vari kuparadza upfumi vari kuparadza motokari uyezve vari kutotaura kuti vanoda kuuraya vatyairi vasiri vemusouth africa
avo vange vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadewa mavhinga vari parunhare kusouth africa nestudio 7 Bishop nevamwe vakuru vemakereke vari kuita musangano mukuru nemusi wemuvhuro apo vachasangana nevatungamiri vemapato ezvematongero enyika senzira yekutsvaka gwara rinofanirwa kutorwa nenyika mutauriri wesangano revakuru vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations Reverend Dr. Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti vakatotambira mashoko anobva kuvatungamiri vemapato ezvematongero enyika vachisimbisa kuti vachange vari pamusangano uyu
hongu uri kuenda mberi musangano wemakereke vatungamiri mabishops emakereke achisangana nevatungamiri vemapolitical parties muno muZimbabwe kuti vatarise pamwe chete nhamo dzakatarisana nenyika musi wa 13 July 2020 pano pamuzinda weZimbabwe Council of Churches vachionesana kuti zvii zvingagona kuitwa kuti dzimwe nyaya dzacho dzigadzirike uri kuenda mberi musangano uyu ma bilateral pre-meetings ari kuenda mberi kugadzirira kuti musangano uyu uchafamba sei akawanda mapoka ezvematongerwe enyika akonfirma kuparticipata pamusangano uyu
munoti kune avo vanoti vemakereke vava nenguva vachiedza kuronga misangano iyi asi hapana chabudirira imimi mukatarisa kwamabva uku pane chamunoona here chamunoti maita mutsauko kubva zvatanga kuita maproblems munyika
hongo vanhu vangati kuda zviripo zvimwe zvisati zvafamba zvakanaka but hapana process yaungati yati yabereka zvibereko kutigadzirise nyaya dzatakatarisana nadzo muZimbabwe saka iyi ndeimwe yenzira dzakawanda dziri kuedziwa nadzo vamwe vari kuedzawo dzimwe nzira asi hazvizikamwe kuti pakupedzisira ichabudirira ndeipi chatinoziva vahwande ndechokuti kana zvose zvaitika whichever way vanhu yavanenge vashandisa kuti vaedze kugadzirisa nyika nyaya yomuZimbabwe vachazotsvaka nzira yekuti vachigara pasi kuti vachitenderana kuti voita sei kuenda kumberi isu chatakabvuma kubva pakutanga nechokuti kana zvirizvo zvichapedzira zvaitwa nemunhu wese whichever way vanhu yavanenge vashandisa ko zvakaipei kuti titange nayo nzira iyoyo ndosaka tichiramba tichiinsista nyaya yekuti nyaya yenhaurirano irambe ichienda kumberi saka tiri kuenda kumberi musi wa 13 zvakadaro
ko vatungamiri veZANU PF nevatungamiri veMDC Alliance
vati vanenge variko here kumisangano uyu uye wakamira sei kana tichienzanisa ne Pollard vamunangagwa for example vachakwanisa here kuuya kumisangano uyu vachisiya vamwe vavo veku Pollard
mapato ose ezvematonge gwenyika akakokwa kumusangano uyu vazhinji vari kuita pre-consultation meetings vachida kubvumirana nevari kuronga musangano kuti vatinde zvipi zvavanotarisira pamusangano iwoyu vese vatungamiri vemapato amataura naivo vakakokwa nhaurirano dzichiri kuinda mberi dzekuti participation yemapato iwawa ichafamba sei chakakosha iye zvino ndechekuti hapana munhu angati akasarudzwa uyezve hatisi kumanikidzira kuti pange pane munhu amunoti uyu kana aripo musangano unoenda mberi uyu kana asipo hauendi kumberi nokuti nhaurirano idzodzo dzichaitwa dzakakosha dzinotibatsira kuti tione kuti tofamba sei tichienda kumberi
avo vange vari mutauriri wezimbabwe heads of christian denominations varizve munyori mukuru wezimbabwe council of churches reverend dr kenneth mutata vari parunhare kuharare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi mudaily news mune nyaya yokudzingwa basa kwevaimbova gurukota rezveutano vaobedhaya moyo mudaily news mekare mune nyaya yokuenderera mberi kwekuramwa mabasa kuri kuitwa nevanamukoti muherald mune nyaya yokuvhiringwa kwakaitwa mutungamiri wemdct muzvare tokozani kupe nevatsigiri vemutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa pakuchengetwa kwaambuya chamisa kwagutu muchronicle mune nyaya pamusoro pevashandi mune zveutano gumi nevapfumbamwe vepaunited blawai hospital vakabatwa necoronavhairus zvichifungirwa kuti vakabatwa chirwere ichi mushure mekushanda pamurwere akange aine utachiona hwecoronavhairus muchronicle nekare zimbabwe national roads administration inoti mari yemumigwagwa matoll yakwidzwa kutanga izvozvi newzimbabwe.com inoti vanhu vanenge vachiongororwa kana vaine utachiona hwecoronavhairus vatangochengetwa munzvimbo dzekuongororwa kana kuti mumaquarantine centers kwemazuva gumi nematatu yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
makadi makadiko pastudio apo da kukwazisaiwo ini nechishuwo chokuti deno hurumende yanga yagona ngonzwisisa zvikuru sakunyaya dzemanesi vashandiri vehurumende ava vesina maticha zvavo nevamwe avo vevagonavo kuwedzerwa mari because mari ndeinoita kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka uyewo nenyaya yematongerwo enyika zvatiri kuona zviri kuitika mumdc yati nemdc yebato guru rinopikisa tinokumbira kuti vanhu ava varega kuvengana vose vanopikisa ka plus vose vakabva pachinhu chimwe chete kana mugetsvangirai dai vagona kunzwisisana ivo pachavo vochibatana kuti vakwanise kuti zvinhu zvavanoronga zvese zvifambe zvakanaka iye kupiwo itongoziva kuti zvaanoita kunongova kutungana kwembudzi chokozani kupi hapana chinobuda isu tinotomira nachamisa asi tokumbira kuti denge mwarapindira nenyaya yekorona vanhu ngavarege kurivara please teererai zvamunoudzwa kugara makapfeka mamaski saka ndatenda hangu ndini glenens pasi pano
tinongoti tine urombo nekurasikirwa nagogo wedavo. Gogo chamisa vakati zvarira gamba. Tine urombo kwazvo. Ndibaba atapisa ari kutaura, baba atapisa ari kutaura ari paJobek apo. Tinoti mucheme netariro, tiri kungochema tiri kwatiri kuno.
Vakuru vangu vakadini nebasa, ndambunza mbunzo wangu wekuti matesting kits edu aya ecovid-19 kana achitestwa pamunhu anopa here mutsauko wekuti iflu kana kuti coronavirus? What we find out kuti everyone ane flu atobatwa positive, akangaita 2 days or 3 days yakapera flu iyoyo akubatwa futi negative. Saka andoda kutozivisisa kuti how these things work to those that those who knows far much better than us.
Magadiko Studio 7 vana jonga nana wande zviri sei sei kwapo. Nhamondo yatishuvura muno muZimbabwe zvokwadi. Lockdown yakati vhiringidza zvinhu zvose doro. Hatichabiki kwataiwana mari magadheni, mvura yapera mumadhamu. Kwose kwataiwana mari takavharigwa. Saka timbozivi kuti zvokwadi toita sei chaizvo chaizvo. Iyi ndo inonzi hondo chaiyo chaiyo, kudarika hondo yeputi yakabahwa nevanhu vose. Iyi ndo hondo isina kana puti, isina kana bara zvokwadi, nokuti takaomegwa munharaunda. Vanhu vane uori ivo vadzisabhuki iwawani avo masekiritari, nangwe zvikauya izvozvo zvemadhona izvezvi vanongonyorana vachidzadza matura vachititengesera zvinhu zvinenge zvauya kuchinzi itai.
Makati vashamarari vesikudzisa nesi vamanyika, muda kutaurawo maererano nechirwere checoronavirus. Nekuzi ndiri mumwe munhu anoita zvecross border chenokufana. Vanotesta as long uine flu unobatwa positive. Nokuti inewo inguva yeflu. Saka munhu wese ari tokosora, munhu wese aine flu. Last week ndakaenda, ndakabatwa positive. Ndobva ndatestwa muSouth Africa vandabatwa negative. Ndobva ndadzokera futi the next week racho ndobva ndabatwa negative. Saka mukureva here kuti inini ndandatokavha 14 days dzequarantine kana kuti? Ndoti mundipo clarification ipapo. Vanhu vanonatso kuziva kuti musichini matesting kits edu aya anopa here mutsauko weflu necoronavirus.
Makadini vashamarari vestudio 7, ini ndinoitwa Rachel, tiri kuno kuSouth Africa Pretoria. Ndiri kudawo kutaura nezvenyaya yavamugwadi, vatafadzwa mugwadi. Ndofunga vanhu ava kunyatsokunzwisisa kuti history repeats itself, nekuti mukaona matauriro ari kuita vamugwadi ava ndo zvaiita futi vamutodi, vachinyepa vachitaura mashoko anorwadza pamberi pevanhu veZimbabwe kuti yowe muno muZimbabwe mune utongi hwejikerere, mune chii, mune chii. But the next thing munhu iyeye, the same person, ndiye akutaura kuti ndoda kufumura zvese zvaitwa neZANU PF. But iwewe mutodi wakanga uri part of it. Nhasi iko zvinezvi zvazokuomera wakandwa kunze kuseri kweJerusarema, kwakafanana nekwatiri isusu venhengekeri vari kutambura vari pasi pasi. Saka nguva yavo ichakwana yava mugwadi, ngatirege kunetsekana nazvo. Ndouya pana avamai ava mainzenza ava nekuti havatauri mashoko ane musoro zvachose. Iko zvinezvi vanhu vari kufa muZimbabwe nenyaya yekorona chichi zvese izvozvozvo, but havazvioni. Vanhu vanongoramba vachingotaura kuti yewe zvinhu zvese zvakanaka muZimbabwe, mune everything, everything. Tine unhu hwakanaka vanhu vari muZimbabwe. Madhiraivha ari kuurawa muSouth Africa, vanhu vari kushaya pekugara, vanhu havana kana dzimba. The next thing zviri kutaurwa nevari kuti vari kuda kuenda kundoratidzira, ndofunga ndo the only way forward. Kana vanhu vachinge vapinda murod ngavarege kuti vakaone sangana nemapurisa votiza vodzokera kumba. Let them continue sezvakaitwa kuShanghai. Vanhu vakaita 6 months vanhu vachiprotesta. Saka ndo inonzi protesting iyoyeyo. Ngatiende neuwandu hwedu titosvikawo kusvika tatora nyika. Mazvita henyu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nemusi wemivhuro, hurumende yeAmerica yakadzika murayiro unosungira vadzidzi vekune dzimwe nyika vari muAmerica kuti vatsvake zvikoro zvavanogona kupinda zvisingavadzidzisi paindaneti pega kuti varambe vari muAmerica. Zvikoro zvepamusoro zvizhinji muAmerica kusanganisira Harvard University neMassachusetts Institute of Technology zvamangarira hurumende kumatare edzimhosva kuti mitemo iyi isashandiswa sezvo ichikonzera vadzidzi vekune dzimwe nyika vari muAmerica kuti vabudiswe muAmerica. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vauza Studio 7 kuti vadzidzi vekune dzimwe nyika vakakosha pazvikoro zvemuAmerica. Naizvozvo zvikoro zvepamusoro zvavakugadzirira kuzorora zvikoro panguva ino yecoronavirus kuti vadzidzi ava vasavhiringwa nehurumende yavaTrump.
Chiri kuitika ndechekuti hurumende yaTrump yapamutemo kana chitarwa chekuti kana maindeta akasavhura kuenda muchikoro chaimo zvisiri zvekuinda paindaneti zvapaonline zviya. Saka vanobva kune dzimwe nyika, vana vechikoro vabva kune dzimwe nyika, vanofanira kudzokera kunyika dzavo kuite kuti vabvumidze kutora makirasi avo, zvidzidzo zvavo paindaneti. Saka mavonero atinoita isu vari mumayunivhesiti ndeyekuti vana vechikoro vanobva kune dzimwe nyika mazana namazana anovuya muAmerica gore negore. Zvinhu zvisingabviri kuti mainvesti mazhinji kuya mazikukuru mainvesti yasana Harvard, sana MIT, sana University of Los Angeles kwese uko, hazvibviri kuti vakwanise kubudirira nyaya dzemari yavanowana kana vasina mainternational students iwayo. Nokuti vadzidzi vanobva kune dzimwe nyika vavuya muno muAmerica vanobhadhara fees yakawanda kudarika zvizvarwa zvomuno muAmerica. Fizi iyo yakawanda inozoshandiswa kudzasa fizi yezvizvarwa zvemuAmerica.
Vana vechikoro vanobva kune dzimwe nyika vanopindira munyaya isei? Chii chiri kufungwa navaTrump panyaya iyi?
VaTrump chavari kufunga mazuva ano ndechekuti dai vakwanisa kuhwina maelection ari kuuya muNovemba. Saka kuvhurwa kwavanoti maevhesiti ngaavhure vanoitira kuti mabasa aya pauniversity akaita savanhu vaitsvaira pamayunivhesiti, vanhu vanenge vachigadha motikari, mapurisa aya aya anenge achifamba achiona vanokanganisa mhosva nakutakanganisa mhosva kuti adi avepo mabasa iwayo. Nokuti mabasa maamerica mazuva ano ari kudzaka, saka vanoziva kuti kana mayunivhesiti akasavhura mabasa mamwe akawanda aidera aripo pamayunivhesiti haazodi haazovipo. Vari kushaya ruzivo rwokuti maindanational students iwayo anobetserei, anobatsira zvakatowanda mumabasa yavo, anobatsira zvekare. Saka varenge vari kuona neziso rimwe rokungoda kungodzoserwa pachigaro chete, vasingaoni rimwe ziso rokuti aiwa maindanational students vanhu vane zvakawanda zvavanoitira nyika yeAmerica. Tikatarisa kuti mabhizinesi anopomewa muno muAmerica pagore roga roga matatu pamana oga anofomewa matsva anopomewa daivo vadzidzi vokuzheva vakapedza zvidzidzo zvavo vanenge vakuona mikana yekupfuma mabhizinesi mumabhizinesi. Zvekare vadzidzi ivavo vanokwanisa vaichibvumidza kushanda gore rose, kana vachinge vapedza vopuwa rimwe gore rokushanda vanenge vachibhadhara vozoindawo. Zvekare vanokosha kuufumi hweAmerica nesimba reAmerica, nokuti vanobva vadzidziswa dzidzo yeAmerica vanozoenda naye kunyika dzavo vondoratidza simba reAmerica kune richiitwa navadzidzi vavo kana vadzokera kupi, vadzokera kunyika dzavo. Saka influence yeAmerica pasirese inotira zvekuvanhu vainodzidzisa munyika muno ngokune dzimwe nyika.
Saka kana makatarisa zviri kuitwa nemayunivhesiti aya kuenda kumatare edzimhosva, munoona sekuti vangabudirira here?
Ndinoona sekuti mayunivhesiti anobudirira chaizvo. Hurumende haingangotsundidziri vanhu kuenda kuzvikoro uku pasina urongwa hwakakwana. Saka maonero anoita ndezvekuti vanofanira kunge vanohwina, tinofanira kunge tine hwina isuvo mumayunivhesiti vaenda kukoti vana Harvard. Ndo yunivhesiti hombe yemuamerica munomu, yatibatiyo the first university muamerica, ine simba rayo Harvard, ichibatsirwawo neMIT, ichibatsirwawo namamwe mayunivhesiti. Mayunivhesiti mamwe akaita sebisu ana Bifua University vanenge vaakutoti taakugadzirira kungovhurira mainternational students chete makirasi avo kuti vakwanise kupinda imomo. Asi mavonero atinoita ndeekuti makotsi ouno kuamerica haasi anotongwa nevanhu vari pazvigaro zvepolitics izvi, akazvimirira oga. Saka maonero andoita ndeekuti mayunivhesiti achahwina zvombosendeswa nepfuma kusvikira kwazovanikwa mushonga wecoronavhairasi, vanhu vozonzi ngavachidi ngavachienda kuchikoro. Asi ike zvino vanofanira kunge vachikwanisa kutora zvidzidzo zvavo pamakombiyuta.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha veDe Vry University kuOhio, vari parunare neStudio 7. Sangoita zvakawanda munyerere budai pachena tizivisei chikonzero. Baba Harare nekambukavo the reason why. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mapfumbamwe nevatatu 93 vanobatwa vaine chirwere checoronavhairas muzuva rimwe chete muZimbabwe. Sangano reHuman Rights Watch rinosvitsa chikunyuta kwaro kumutungamiri weSouth Africa, richikurudzira kuti hurumende yavo ipindire mukushungurudzwa kwevatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa. Musangano mukuru uchaitwa nemusi wemuvhuro pakati pemabhishopu nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. ini njini tanona kawande njini Washington DC nchiti moswera zvakanaka.